Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gumiguru 27 2016. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuderera kwehuwandu hwemvura mumadhamu emasvingo kwoita kuti vagari vemudhorobha iri vatyire kupararira kwezvirwere zvemanyoka. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vanoti urongwa hwekuparurwa kwemari yemabond notes mwedzi unouya huri kuenderera mberi kunyange hazvo vamwe vari kuti panoda dzidziso yakakwana.
Ichokwadi ndagadzwa nhasi senhengo yeparliament yenotoni zvaitika nhenguva dzakota past 20 past 2 patapinda imomo ndichitora mhiko yekuti ndichamirira chokwadi ndiri mudare reparamendi.
Vakakunda musarudzo dzekunoton vatemba muliswa vanotoreswa mhiko mudare reparamende nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anomirira vemabhizimisi pamwe nevatengi munyika anoti achatsigira chirongwa cheReserve Bank of Zimbabwe chemabond notes icho chiri kutarisirwa kutanga mwedzi unouya senzira yekurudzira makambani nevanhu kuti vagadzirire nyaya dzekurima nezvimwe zvinhu. Izvi zvinotevera tsanangudzo yapiwa nemukuru webhanga iri Dr. John Mangujga pamusangano wange wakarongwa nesangano rinomirira vemabhizimisi reZimbabwe National Chamber of Commerce muHarare nhasi. Mutori wenhau Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu nhasi vamangudya vati bhanga ravo richaparura mari yemabond notes musi wemuvhuro unouya uye vachatangawo kuishambadza munzvimbo dzese munyika isati yatanga kushandiswa. Vamangudya havana kutaura kuti mari iyi ichatanga kushanda musi upi uye vati vanoda kuti vanhu vatange vaziva mari iyi pamwe nekunzwisisa kuti ichange ichishanda sei.
Tati mabond notes tutanga kumusi wa 31 October kutanga kudza vanhu kuti anonga akamira 1-1 and anonga ari $2 $5 chete kuita kuti tisakoze inflation and also nekuti vanhu vakachema-chema kuti tisati mahombe tisimadiki ndozvirika izvozvo and over a period of few weeks in November we'd make sure that this thing is well campaigned and people all know about what they look like and what you are doing.
Vamangudya vati mari ichange ichitsigira mabond notes yatove munyika uye vanhu havafaniri kufunga kuti kuuya kwemari iyi kudzoka kwemari yemuno vachiti mabond notes achange achitsigirwa nemamiriyoni mazana maviri emadhora kubva kuAfrica Import and Export Bank uye chinangwa chayo ndechekukurudzira kuti makambani agadzire zvinhu zvakawanda zvekutengesa sezvo zviri izvo zvinowanisa nyika mari. Vatiwo vanotumira mari kubva kunze vachange vachiwana mari iyi inove zvikamu zvishanu kubva muzana pamari inenge yapinda munyika. Mukuru wesangano rinomirira vatengi reConsumer Council of Zimbabwe, Amai Rosemary Siachitema vanoti, vatengi vakawanda munyika vange vasina vimbo nekuti RBZ yange isiri kubuda pachena pamusoro pemabond notes.
Chikuru changa chichinetsa ndechekuti zvo kwanga kuchibuda mazwi akawanda wanda akasiyana siyana ari kutaura zvakasiyana siyana zvokuti vanhu vangu vasingasozivi kuti chokwadi chacho ndechipi. Saka kana zvizvo zvaunonzwa zvichibva mumapepa nhau zvichibva kupi ndozvonhu zvaunofunga kuti ndizvo kana kusina rimwe izwi riri kutaurwa nechaivo chaivo richitaura kuti izvi ndo zvichange zvichiitika.
Asi vati kunyange hazvo vave neruzivo rwokuti zvinhu zvichange zvichifamba sei RBZ inofanira kuramba ichidzisa veruzhinji uye inofanira kushanda nemasangano akaita seravo nemamwe anoshanda nevanhu mukudzidzisa vanhu pamusoro pemabond notes.
Ndofunga tese taenda tane ruzo runenge rwakati enderere imberi. Iriyo dzidzo yatinofanira kunge tichiendesa kuvanhu tivape nguvawo iseyapuwa vanhu nhasi kuti vabvunzisise vachinyatsopindurwa vachitsanangurirwa kuti vazosvika panguva yavanonzwisisa. Asi hazvisi zvemusi mumwe chete, pachaita mazuva nemazuva tingaiti idzidziso icharamba inofanira kunge ichiramba iripo.
Mukuru wesangano rinomirira vemabhizimisi anoita zvekutengesa, Reconfederation of Zimbabwe Retailers, vaDanford Mutashu, vaudza musangano wanhasi kuti vanotsigira mabond notes uye vati vanovimba kuti RBZ ichamira nekuita zvairi kuvimbisa vanhu.
Hatina kana dambudziko nawo, tichatambira uye tichaenda mberi nekudzisa vatengi vedu. Uyewo nevezvitoro zvakasimukira nezvichiri kusimukira vanodawo dzidziso yakakwana. Saka tiri kuti isusu nguva inoyo tiri mushishi kutotenderera tichidzidzisana maererano nekushandiswa kwawo uye kuti achauya riini. Ndosaka matoona tiri pano tichitaura naivo mukuru webhanga reZBank vamangutya vachitizivisa nekuti ashuwa. Chatanga tichida isusu chatinogara tichanyoda ndechekuziva kuti Zim dora haisi kudzoka.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano reveMaIndustry Confederation of Zimbabwe Industries, Vasfela Njavangwe, vaudzawo musangano wanhasi kuti sangano ravo rinotsigira chirongwa cheRBZ. Vamangudya vati chinangwa chavo ndechekuda kusimudzira upfumi hwenyika uye vati zvinosuwisa kuti vamwe vari kushoropodza chirongwa chemabond notes ndevaya vari kuita basa rekutengesa mari pamusika mutema uye vayambira kuti vachashandisa mutemo kuranga vanhu ava.
Unono muri womukuru chaichai, a former banker, he forms these funny small companies. For wanting to buy cash or then the US dollars, unza kuna my $100 then you, then I can give you for 105 at my $1. What if you tell me about kutorara hope that I'm shanda by him? Or to run a shanda, kutenge, kutore my $1, wapu 105, you put $100 each, rabata.
Vaendera mberi vachiti chinodiwa muZimbabwe kumutsiridza maindustry, kugadzirisa mitemo yezvemabhizimisi munyika pamwe nekugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika kuti vemakambani ekunze neemuno vakwanise kutanga mabhizimisi muno. Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rokushayikwa kwemari rinotyisa uye vamangudya vanoti dambudziko iri rinopera chete kana nyika yava kugadzira zvinhu zvakawanda. Pari zvino iri kutenga zvinhu zvakawanda kunze kudarika zvainotengesa, izvo zvinoita kuti nyika igare isina mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makatsirira kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Kudzikira kwemvura madhamu anowanisa vagari vemuguta remasvingo mvura yekushandisa kwave kuita kuti vagari vemudhorobha iri vatyire kupararira kwezvirwere zvakaita semanyoka. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Dhorobha remasvingo rotarisana nedambudziko remvura sezvo mvura yemudhamu remutiriki kunove kunobva mvura inoshandiswa nevagari yadzikira kusvika pazvikamu zvinodarika zvishoma zvinomwe kubva muzana. Meya weguta remasvingo vaHubert Fidze vakaudza vagari svondo rino kuti guta rasara nezvikamu zviviri chete kubva muzana zvemvura yekushandisa nekuti mutemo haubvumidzi kuti kuzotora mvura kana kwasara zvikamu zvishanu kubva muzana. Panguva iyi denga rarambira nemisodzi yaro inofanira kuwedzera mvura kuna mutirikwi. Izvi zvinoreva kuti dhorobha rasara nemwedzi mishoma kuti richirega kushandisa mvura yemudhamu iri iyo inofanira kusiyirwa zvipuka zvinogara mvura kana yava shoma. Vafidze vakati dhorobha remasvingo razotarisana nedambudziko rakaoma uye havana zano rakanyatsotikwesere kana mvura ikasanaya nekukurumidza.
Mamiri akaita zvinhu hazvinonyatsotimirira zvakanaka mukati meguta remasvingo, zvikuru senenyaya yemvura yedu yokushandisa muno mukati meguta. vanhu vawanda kudarika mvura yatiri kutora kuna Mutirikwi. Asi dambudziko guru apo nderekuti muna Mutirikwi mvura sezvawataura yava pa about 7.5%. Zvazviri kutaura ndezvekuti kana mvura yakasanaya tichakwanisa kusangana nedambudziko rakakura zvikuru. Ndisingazivi kuti zvingabuda pakati penhauro dzatoda kuita pakati pedu pana injiniya nevezinwa. Handisati ndanzwisisa kuti vati vasangana vakataurana kuti chii, kuti ivo vanokwanisa kuzotivharira mvura rasvika papesendeji ipi. Asi makunga kunga aimbovako kare okuti kana rasvika pa5% mvura inenge yakuvharwa kuuya muno mukati mekuta remasvingo nokuenda kana kunzimbe kulowveld. Zvinenge zvichida kuti mvura inenge yasarawo zvipuka zvemukati megungwa Lake Mutirikwi. Saka pari zvino kusvika ndava neinfomesheni yakakwana, handisati ndingatsozvisisa kuti vezinwa vanoti kudii, nokuti mvura iyi haisiri yedu, imvura iri pasi pezinwa, ndoina maraitsi emvura yemutirikwi.
Vagari vanoti vapindwa nekutya kukuru apo vari kutonetseka nechekare kuwana mvura iyo inongoiswa kwenguva pfupipfupi mangwanani oga oga pazuva. Muparidzi tapfumana izenda mugari wekwamucheke vanoti mashoko ari kubuda anotyisa zvikuru, uye vanotyira kuti mvura ikashayikwa dhorobha rinoputikirwa nezvirwere zvakawanda zvakaita sekorera.
Tatarisana nedambudziko gurusa rinoshungurudza sevagari vemasvingo. Tinokurudzira kuti kudai kanzuru ichiticherera mabhohoro akawanda, uyezve ichimutsiridza mabhohoro amwe asisashande atiinawo mugere vanhu mukati umu, kuitira kuti matambudziko akaita seaya kana osvika pasave neoutbreak yezvirwere zvinokonzerwa netsvina kana kushomeka kwemvura pakati pevagari.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanonyunyutira varimi venzimbe vatsva pamwe nemakambani eshuga ari kuchiredzi, avo vari kubvumidzwa kutora mvura mudhamu iri kuti vadiridzire nzimbe dzavo, vachiti ndizvo zviri kuita kuti mvura ipere mudhamu apo vari panguva yakaoma kudai.
Isusu sevagari tinokurudzira makansilazi edu vekansil kuti kazvaiita vataurirane nevarimi venzimbe vekulowveld kuti kuda mvura yakawanda iri kushandiswa ikoko inge ichichengetedzwa kuti ishandiswe nevanhu pakunwa nezvimwe zvinoshandiswa mvura. Nokuti panguva yatasvika tinoona chanyanya kukosha upenyu hwevanhu pane nzimbe nemabhizimisi ari kuitwa nevanhu vari kulowveld.
Meyafidze vakati kanzuru yavo ine chido chekuwedzera zvibhorani, asi iri kukundikana kuwana mari inopfuura miriyoni inodiwa nenyaya yekuoma kweupfumi hwenyika.
Tiri kuda uye tine shungu dzokutevera mvura kuzasi kwakadziva kudemo kunova kwasara mvura yakati wandei. Asi dambudziko ratosangana naro ndokuti pari kuda mari inokwana kuita ivo 1.5 million, inova mari yatiri kutadza kuwanda isu seguta remasvingo. Zvakare tadaro tanga takatarisira zvekuti pada dai tanga tawana mari taigona kudrila mamwe mabhoho kuburikidza nearipo tobva ndingati neongororo yatakaita takaona kuti tiri kuda mabhoho anokwana kuita 47. Asi mari iri kudiwapo zvakare inosvika 332,000. Zvinoone kuomea kwakaita nyika pari zvino, isusu semasvingo mariyo inonetsa kuti kwanise kuva teiunganidza mukamwe chete.
Asi vamwe vagari vanoti zvibhorani zviripo chero zvikawedzerwa hazvikwanisi kuti zvikwane vanhu vose vari mumasvingo avawandisa vanosvika zviuru zana. Vafidze vakati vave kutarisira kuna Mwari Musiki kuti anaise mvura, uye vari mubishi rekuunganidza vafundisi nemakuru vemasangano edzisvondo mudhorobha kuti vaite pungwe yemunamato wemvura munhandare yemucheke stadium. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Vakakunda musarudzo dzeNorton by election vatemba muliswa nasi vatoreswa mhiko yekuva nhengo yedare reparamende. Nhengo dzedare reparamende kubva kumapato ose kusanganisira ZANU-PF dzanga dziri mudare iri dzinonzi dzachingamidza vamuliswa zvine mutsindo, dzichishevedzera kuti bhuru bhuru zita remadunurirwa riri kushevedzwa naro vamuliswa mazuva ano. Vamuliswa avo vakakwikwidza vakazvimirira vakawana mavhoti anoita zviuru zvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 8927, vachiteverwa navaRonald Chindedza vezanupf avo vakawana mavhoti zviuru zvitanhatu nezana rine makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 6192. Va David Choga ve NCA vakaona mavoti makumi masere nemapfumba mwechete kana kuti 89. Chigaro chemiriri weNorton chakasara chisina munhu zvitevera kudzingwa mubato rezanu PF kwakaitwa vaChristopher Mutsvangwa. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga kandemiri weStudio 7 navamuliswa.
Ichokwadi ndagadzwa nasi senengwe parliament yeNorton zvaitika nenguva dzakota past 20 past 2. Patapinda imomo ndichitora mhiko yekuti ndichamirira chokwadi ndiri mudare reparamendi ndichimirira vanhu veNorton pachokwadi. Saka izvaitika nhasi, saka pari zvino aiwa masimba ese anonge achifanonge aneni ndaanawo izvinezvi. Ndinozvitenda chaizvo vezeki vanonyora tsamba kuparamendi vachitaura parliamendi kuti inhengoyo ndoya nhengo yeparamendi, saka tsamba yacho yaverengwa. Saka Norton ngaizve kuti yaane miriri yezvinezvi. Ndatotanga kutoita basa reNorton, ndatove mutumwa wevanhu veNorton.
Manzwa sei pamadzoka mudare iri muchisangana nevamwe vekunhengo dzezanu PF vanoye vakambokudzingai mubato?
Vanga vachifara, vanga vachifara varidza kuti bhuru bhuru, vapembera kuti bhuru bhuru. Vamwe vakati shumba yezanu PF imomo, ave zanu PF acho vanga vachifara tichiti aiwa ngatishande pamwe chiche chikuru kusangana. Ndaona kuti vanhu vakawanda vakafara nekuhwina kwandakaita, chero vezanu PF vacho vakafara chaizvo. Mukaona mahwiniro andakaita kuNorton, makwadzi ezanu PF angari 7 ane makansela 7, ndakahwina 5 mawadzi out of 7 dzezanu PF. Saka zanu PF yacho yaifarawo nekuti pane nguva panosvika musangano kuti vaakutarisana nebudiriro nemunhu anogona kuendesa musangano nemagariro avo mberi, kunyanya magariro avo nokuti musangano, nekuti musangano kundidzika kwakaita vanhu vanozviona kuti vakakanganisa chaizvo, nekuti mararamiro evanhu akadzokera kumashure. Vamwe vambotaura kuti koiwe vanyori vanonyora mapepa kuti koiwe zvinoti zanu PF yakaitira dara kuti idyiwe. Ndikati nhai pane munhu angafirwa nemwana wakakati ndindamba poison kuti afe. Zanu PF iri kurwadzikana nekuenda kwakaita Norton, asi vakawanda vari kufara kuti ndiko kuti idzidzewo. Saka Norton yasumudza Zimbabwe kwese kwandiri kufamba, zvingonzi bhuru bhuru vanhu vachifamba havachiti wemzota MP kunokuamuriswa, ndiri kufara musagumira ipapo. Zimbabwe iri kufara, yasununguka. Ndotenda Norton kuti yasunungura Zimbabwe.
Avo vanga vari vatemba muliswa vagadzwa nhasi kuva mumiriri weNorton mudare reparamende vanga vari parunare muHarare naJonga kandemiri weStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Burundi yasvitsa tsamba yayo yekuzivisa nezvekuda kwayo kubuda mudare reInternational Criminal Court kana kuti ICC kumunyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon. Gurukota rinoona nezvekunze kweBurundi vaAlain Nyamitwe vaudza VOA Daybreak Africa kuti vatora danho iri uye hapana kudzokera kumashure. Nyika dzemuAfrica dziri kushora ICC dzichiti inongonangana nevatungamiri venyika dzemuAfrica chete kubva zvakaumbwa dare iri. Chidare iri rakaumbwa nechibvumirano cheRome Statute muna 2002. Zvinhu munyika zviri kuramba zvakaita manyama amire nerongo, vanhu vachinonga svosve nemuromo uye kunetseka zvisina mukara akamboona. Vanhu havana mabasa zvekudya, mvura yekunwa uye kuzvipatara mishonga yati hwa kupera. Vakawanda vanoti midigari iyi iri kukonzerwa nekutadza kutonga kwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vari kunzi nevamwe vari kurega makurukota avo achiita zveuori uye vachidzika mitemo iri kuita kuti vekunze vasade kuzotanga mabhizimisi muZimbabwe. Asi vehurumende vanoti vari kuzodzwa mafuta enguru yavasina kudya sezvo kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu kuri kukonzerwa nezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekunze. Kunyangwe hazvo hurumende iri kunzi yaendesa nyika kumawere, vakawanda vanotivo havasi kuona zviri kuitwa nemapato anopikisa ayo ave mavhu nemarara munyika. Vanopikisa vanonzi vari kuswera vachinetserana huku yemweni vachirwisana pachezvavo uko nyika ichibvira. Izvi zvinonzi zviri kuitikawo mubato risati ramboenda kuCongress reZimbabwe People First rinotungamirwa naamai Joyce Mujuru. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutauriri wemDCT vaObert Gutu uye mutauriri weZimbabwe People First vaJelas Mawarire. Tatanga nekubvunza vaMawarire kuti ichokwadi here kuti mubato mavo ingori hohoho pasina kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Hakuna vanhu vari kugwa mumusangano medu. Mumusangano medu mune runyararo nekubatana kwekuziva zvatiri kuda kuita nemaitiro azvo. Ende ndingati vanhu kana vachinzwa kuti ningi unoda position yakati mumusangano, ningi unoda position yakati mumusangano, kukanzi kugwa here ikoko? Ndo inonzi demokirasi.
Tombodzoka kwamuri imiwo vaGutu, asi kavamwe vanenge vari kutiwo naimo muMDCT muri kupedza nguva yakawanda muchinetsana mubato renyu musingatarise zvinhu zviri kunetsa nyika. Sarudzo dzaakutoitwa asi hapana zvakawanda zvaitwa titarisa kana mitemo yesarudzo yacho iyoyo kuti inge ichivandudzwa.
Blessing, pamukungotaurawo kwavanhu vamwe vanenge vasingahwisisi kuti chii chiri kuitika on the ground. Hapana kunetsana kuripo. Isu MDC tiri bato rakabatana. Pari zvino kune vari muno muZimbabwe nevamwe vanoverenga zviri kuitika muno muZimbabwe, pane nyaya dzenera, National Electoral Reform Agenda, tiri rimwe remapato ezvematongerwo enyika riri kumiramira zvakasimba chaizvo nenyaya dzemaelectoral reform. Ndichitaura kudai, pane Parliamentary Portfolio Committee yeParliament inoona nezvemutemo iri kutenderera nyika yose ida kuonesa vanhu maringe nenyaya dzemaelectoral reform. Nhasi vanga vari kuguta rekwamutare. Saka pane basa guru ratiri kuita, pane basa gukutu ratiri kuita. Zvino kune vamwe zvavo kuda varenge vasingahwisisi kuti politics dzinombotambwa sei, vanongoda kutiona nguva dzose pamukudata tichitaura tichingoreketa tichitaura. Havazivi kuti aiwa isu tiri bato reaction, action pamberi, kutaura kumashure.
VaMawarire, chimwe chiri kutaurwa nevanhu inyaya yekuti mapato anopikisa kuti aite mukana anofanira kuti abatane. Muri kuona sei nyaya?
Izvozvo ndo zvinhu zvatinoda urongwa hwatinahwo sebato. Mukatobvunza vaGutu vanokuudzai kuti tose takadai kunera yavanga vachitaura nezvayo iyoyo. Ndo mumwe mucherechedzo wokuti tinoda kushanda pamwe chete. 2018 zvato efu yoinda.
Todzoka kwamuri vaGutu, vaMawarire vari kuti ivo chaakuda kuitwa pakuti vabviswe vaMugabe zvingaitwa sei?
Ichokwadi, izvo ndo zvatakagara tichitaura isu sebato reMDC, bato guru, bato revanhu. Kubva tichivambwa mumwedzi waSeptember 1999, takataura isu kuti chauraya nyika kutonga kweudzvanyiriri, kutonga kweumbimbindoga neunhubu nekuba, iyo corruption inotaurwa naMawarire, kuri kuitwa nehurumende yezano yakatungamirirwa ndivaMugabe. Izvo takataka kuzvitaura tatova nemakore anopfurikidza 17 tichingotaura kuti chauraya Zimbabwe chokutanga chokutangisisa chaicho chaicho mutungamiri weZANU-PF Mugabe nehurumende yaanotungamira.
Ndodzoka kwamuri vaMawarire, vanhu vakawanda vari kuti mapato anopikisa anga achibudirira musarudzo dzaanofanira kubatana. Ndiani semaonerenyu anofanira kutungamira mapato ese iyaya?
Vanofanira kutungamira vanofanira kubva kuvanhu. Hazvisi zvevaspokesperson wePeople First kana spokesperson weMDC unogara pasi woti uyu ndo wetinoda kuti atonge. Mapato aungana achabvunza kuvanhu vavo. Vanhu ndo vachati uyu ndo mutungamiri. Uchadi uchatitungamira.
VaGutu, ndiani wamunoona seakakodzera kuti anga achitungamira?
Toda kuti tive necoalition yamaideas, coalition yamavalues, coalition yamapolicies. Coalition inenge iri pamusorosoro icoalition yokuti ngatiitei mubatira pamwe tiwane maelectoral reforms, tione kuti maelection achazoitwa awa ari free and fair nokuti hazvibatsiri kuti chero pari zvino takada kumhanyana kuti ningi ndiye achatungamira uyo ndiye achaita mutevedzeri iwo maconditions e free and fair election asipo tinongobirwa.
Avo vanga vari vaObert Gutu, mutauriri weMDCT. Manzwa zvakare kubva kuna vaJelas Mawarire, mutauriri weZimbabwe People First, inotungamirwa naMai Joyce Mujuru. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tokuendesai kuna Chioniso Jani weStudio 7 achitipa chirongwa pindai mudariro.
Tinokutambirai watereri pachirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki ini ndini Chioniso Jani nasi muchirongwa chedu tina mfundisi tatenda gunguo makadiko mfundisi
ndinofara makadii tete
aiwa isi tiri kungofara kubhoera kwakadigo
aiwa kubhoera kunofara chose zuva chete ndorangopisa asi Jehovha ari kutichengeta
agood FCF Zimbabwe Leadership Summit zvinoreveiko
FCF zvinoda kuti St. Christian Fellowship mubatanidzwa wemachechi akasiyana siyana but anotenda zvikuru mukuparidzwa kwefaith
mukubatira sei wechidiki wari munharaunda yenyu kudzidzisa pamusoro pekutungamira
nyika yedu kuti ive inopunduka nekubudirira hunge ine vechidiki dzidzisa kuti munofanira kuva vashandi vanoshanda nemaoko avo tuve mutungamiriri akanaka pupurirwa zvakanaka uri wechidiki
vari kuchinja here kana vari kunyanya kuvhiringidzwa nenyaya yemhirizhonga iri kuitika muZimbabwe
Vechidiki vari kuvhiringidzwa zvikuru nokuda kwemhirizhonga iri kuitika muZimbabwe nekuda kwekushayiwa neurombo hwavanahwo uye vazhinji havachina vabereki vari vapenyu uye muzvikoro muri kunetsa nokuti vazhinji vanenge vasina mari dzezvikoro
hurumende ingabatsira sei vechidiki vemubhuhera
shungu yedu yanga iri yekuti dai hurumende ikuramba ichibatsira kuti vana varambe vari muzvikoro uye vakaisa malibraries nekutiisirawo kana kuti wifi yekuti vave neindaneti vaone zviri kuitikawo kune dzimwe nzvimbo mp vedu vamutomba vari vaanotitsigira chaizvo ino vecouncil vanotiremerwei nemafambiro ekuzosvika pamisangano yatinenge tinayo
vanokubatai sei
pawhatsapp pafone number inoti +26377544611 tiri patunde patiri kuvaka development center yatinenge tichiita senda yekuti vechidiki vagova vachigara ipapo senda yedu iyeyi ichange ichibatsira vana vasina kugona kuenda kuzvikoro vanoita maino vanoda kuverenga yatinenge tichiti open school tisina kuwana mikana yekuti aende kuzvikoro vauye kuzodzidziswa kuverenga nokunyora
maita nyu nekuenesu mufundisi
Awa
vanga vari mfundisi tatenda gunguo weFCF Zimbabwe Leadership Summit mazvita ini ndini Chioniso Jani pachirongwa pindai mudariro
aiwa tinotenda zvikuru Chioniso Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvegomarara repazamu kana kuti breast cancer apo pasi rose riri kucherechedza mwedzi wegomarara kana kuti breast cancer month kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai namba dzenyu pa WhatsApp pa namba dzinoti 001-202-465-0318 Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kuderera kwehuwandu hwemvura mumadhamu emumasvingo kwoita kuti vagari vemudhorobha iri vatyire kupararira kwezvirwere. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vanoti urongwa hwekuparurwa kwema bond notes mwedzi unouya huri kuenderera mberi kunyange hazvo vamwe vanhu vari kuti panoda dzidziso yakakwana. Vakawanda musarudzo dzekunoto vakakunda musarudzo dzekunoto vatemba muliswa vanotoreswa mhiko mudare reparamende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoti murare zvakanaka vateereri anokonika nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzechindevele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 27 ngomfumfu 2016 nguntungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje. Koqhamuka udlakela emhlanganweni obuhlaziya imithetho yezokhetho ngemva kokuba abasakhulayo bezanu PF besukele umgcini sihlalo unkosikazi Jesse Majome bambamba ngekhola. Onqobe ukhetho lokudinga umeli wenotone dalele parliament ngeviki edluleyo umnumzana Themba Mliswa ufungiswe ukuqala umsebenzi edale namuhla.
Umuntu oke wabakhona eparliament esesekuzano yakho ekhona ngale kiyo izano ngumuntu okabhesaziwa ukuthi ubengababazi izano nalapho ephambanise khona.
Inhlanganiso ye-United Nations Development Program lamhlanje yethule umbiko okhombisa ukuthi leZimbabwe ngelinye lamazwe e-Afrika asasalele emuva kakhulu kuntuthuko yabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uqhamuke udlakela emhlanganweni obuhlaziya imithetho ephathelane lokhetho ngemva kokuba abasakhulayo bezanu PF besukele umgcini sihlalo walumhlangano unkosikazi Jesse Majome bambamba ngekhola edolobheni leMutare. Lomhlangano ubuqoqwe ikomiti yedale lePhalamende ebona ngezemithetho. Abasakhulayo bezanu PF laba babikwa beqale bethesa uMajome owebandla leMDCT icala lokuthatha imbono yamanye amabandla angayisiwo zanu PF. Lokhu kubangele ukuthi bamsukele bamdonsa umhlangano wahle wachithwa. Onqobe ukhetho lokudinga umeli wenothone edalele parliamente ngeviki edluleyo umnumzana Themba Mliswa ufungiswe ukuqala umsebenzi edale namuhla wathakazelelwa kakhulu ngamalungu amabandla onke agoqela awezanu PF. Umliswa uncintise kulolu khetho elilunga elizimeleyo ngemva kokuxotshwa kwakhe kubandla elibusayo elezanu PF. Wanqoba obemele izanu PF umnumzana Ronald Chindedza lo mnumzana Chingodzo owebandla leNational Constitutional Assembly. Ekufungisweni kwakhe kube lokuthokoza okukhulu edale amalunga e-MDC ememeza esithi uMliswa yinkunzi yangempela. UMliswa utshele iStudio 7 ukuthi laye uyathokoza kakhulu ngokubuyela ePhalamende. Wathembisa njalo ukuthi uzazimela izifiso zabantu benothoni ngokugcweleyo edale. se kume umeli webinga North Etale le parlamente njalo ililunga le MDCT umnumzana Prince Tubeko Spanda wachasisa okunengi ngokwenzakale Etale.
Sisukumile kusayide yethu ye-opposition uThemba abantu bamtsayela impururu abantu besithi isize yangena inkunzi yezana. Njengokutsho kwami uThemba uyaziwa ngoba umuntu oke wabakhona eParliament esesekuzano yakhona. Ekhona ngale kiyo izano ngomuntu okade esaziwa ukuthi ubengababazi izano nalapho ephambanise khona. Yindoda ekhuluma iqiniso ithi bhadla ukuthi hayi lapha masithi izinto kakhambi kuhle. So abantu abaningi babe lokumthakazelela lakho sibonile even bona laba bezano abaningi bekunzima nje ukuthi lawo beyabalale bethaya impululu njengathi but bekhanya ukuthi bayamphakamisela izandla lapha khona khona ngesikhathi uthe sebizwa ngesengena laphana wafike siyafunga esethatha ukufunga kwakhe efungela ukungena umsebenzi uThemba abantu bonke balayinile bahamba besiyaxawula. Ngitsho labona laba bebandlela ibusayo abangayisibo bakhe bahambile bambingelela noma ngesikhathi sebuya ukuze ehlala lapho kade sihlezi khona thina be-opposition basukumile abaningi abezanu-P F bebuya bezobingelela uThemba. Umuntu wonke uyakwazi ukuthi ukungena kukaThemba ephalamende sokuye kwengezelela kwe-value yephalamende ngoba yindoda ekhuluma izinto ezilohlona.
Iyona itheni inkunzi yezano ayitholanga ithuba lokuphosa ilizwi?
Inkunzi yezano okwanamhlanje ayizange ke ithande ukukhuluma ngoba vele kunamhlanje bekudibhethwa nje ispeech sikaMgabe kudibhetha abantu nje ababili abathathu. Yona ithe beyibuza ukuthi wezafuna yini ukuthi ukukhulume ithe hatshi ngayifuna ukuthi namhlanje ike ikuthi ke ivule owayo kutsho ukuthi kukhona ekugcileyo kukhona ekukhangeleyo ukuthi izawukhuluma ngensuku ezilandelayo. Kodwa hhayi ube ngumuntu okhanye ekhululekile sibili ukuhlala lathi ko-opposition ube waba nesikhathi ehlezi lo vice president we-MDCT ubaba uNelson Shamisa baba lesikhathi sokuhlala bendawonye bexoxa bekhanya ukuthi hayi laye usethakazelela ukuthi ehlale ebhentini elingasole ezaphiyela.
Umnumzana Prince Tubeko Spanda ngumeli webinga North edalele parlamente njalo ulilunga le-MDCT. Inhlanganiso ye-United Nations Development Program i-UNDP lamhlanje yethule umbiko okhombisa ukuthi leZimbabwe ngelinye lamazwe ezwekazi le-Afrika asasalele emuva kakhulu kuntuthuko yabesifazana. Kubika uBenedict Nhlapo.
Lumbiko lesihloko esithi Africa Development Report 2016 Accelerating Gender Equality and Women's Empowerment in Africa uveza ukuthi abesifazane emazweni amaningi e-Afrika bachiwe phandle kwenhlelo zentuthuko. Ukuhlonitshwa kwamalungelo abesifazane, ukuphiwa kwabo amathuba omsebenzi lokungena kwabo kwezomnotho yizinto ezasilela kakhulu kuzwekazi le-Afrika. Amazwe asezansi ezwekazi le-Afrika kugoqela iZimbabwe yiwo asilela kakhulu ngaphandle kwele-South Africa. Ngokutsho kwalo umbiko, ngo-2004, abesifazane abeZimbabwe abedlula isilinganiso songamachumi amahlanu ekhulwini 53% bebephila ngemisebenzi yokuzenzela okulinani eliphezulu kakhulu labantu abangaqathwanga ngokusemthethweni. Ubona ngenhlelo zentuthuko kwezomnotho enhlanganisweni ye-UNDP unkosikazi Fatou Leah uthi kuqakathekile ukuthi amazwe e-Afrika abekwazi ukuthi intuthuko engagoqeli abesifazane iyingozi.
So we have the policies in most African countries, including South Africa. We have the policies, we have the...
Sinazo, izinqubo emazweni amaningi ase-Afrika. Sinazo iziqondiso, sinazo futhi nezisekamthetho ezibonisa ukuthi umthetho ulandelwa kanjani. Okuqakathekileyo ukuthi amazwe azithatha kanjani izisekamthetho.
Unkosikazi Lia uthi ukuvalelwa kwabesifazane phandle kwezentuthuko kwenze i-Afrika yalahlekelwa ngamadola angamabhiliyoni alikhulula nhlanu ngo-2014 kuphela. Umqondisi wenhloso enhlanganisweni elwela amalungelo abesifazane kwele-South Africa eyesonke Gender Justice, umnumzana Bafana Khumalo, uthi umlando omkhulu kuntuthuko yabesifazana usezandleni zabesilisa. Uthi kufanele ukuthi abesilisa babone ukuthi kumankampani abakuwo kungatsha zikahulumende ephalamende lezikolweni abesifazane bathola mathuba alingana lawabo.
Kuyacacisa kahle ukuthi ukulingana ngokobulili kuyinto ekusekelwe kuyona impilo siko yethu singabantu. Ngakho ke kufanele ukuthi sikwazi ukuthi sigqugquzele uma ngabe sifuna ukuthi impumelelo ibe khona emphakathini yethu.
Esekhuluma ngodaba oluke lwahlupha eZimbabwe olokulotsholwa lokwendiswa kwamantombazana aleminyaka ephansi kwelitshumi lesithupha, uKhumalo uthi lo ngumkhuba wokuganga okufuze uphele. Akusakhulunywa-ke ngomkhuba wokuthola obabamkhulu besiya ocansini lamantombazana alingana labazukulu babo, njengoba uKhumalo esithi lokhu lihlazo elicindezela abesifazane kakhulu.
Esikukhohlwayo njengabantu besilisa ukuthi uma ngabe ngihamba ngilala nale ngane ey'ncane, umfana wami engimzalile uzoganwa ubani? Angiboni ukuthi kuyinto enhle. Kufanele sikugweme lokho kakhulu njengabantu besilisa, sikhuzane.
Lumbiko kudaza ukuthi amazwe ethule imithetho yokuthuthukisa abesifazane abe leqiniso lokuthi bakhona ebukhokhelini kungatsha zikahulumende lamankampani azimeleyo, asekele inhlelo zabo zokusungula lokulawula amabhizimusi lokubumba indlela zokubona ukuthi lezi zinqumo ziyalandelwa kumbe hatshi. Mele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Omela ibandla lama Republicans kukhetho lokudinga umongameli omutsha weMelika umnumzana Donald Trump ukhangeleka njengomuntu ophumeleleyo kwezamabhizimusi ngoba yinkisela elemali ebikwa ingena kumabhiliyoni alitshumi $10 billion. Abanye bathi genzi kuhle ngoba wayengabhatali imithelo yeteksi efunwa nguhulumende. Bakhona abamchotozayo besithi weyisa abantu besifazana loba nje bekhona njalo abamsekelayo besithi ulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe leMelika enganqoba. Okwamanje leMelika lilwisana lesikwelete esifika ku-$19 trillion. Kungaguqukani nxa uTrump engakhethwa ukuba ngumongameli weMelika njalo eZimbabwe lingathola mfundo bani kulokhu njengoba libhekane lesimo esibi kwezenotho? Ukuze sizwe okuningi ngalokho, uMike Wobe weStudio 7 uxoxele umnumzana Donald Sibanda usomabhizimusi.
Bona ngathi nguye umuntu ozoyenza yonke into esathwe yikwenzwa ngama-president amaningi lapha emhlabeni. Abantu beZimbabwe ukuthi balungise ilizwe labo. Because wonke umuntu udlalela ekudeni ukuthi abantu kabazilungisele bona, and bayazi ukuthi there is a force abantu nje ordinary people can't just push out. Bafuna uncedo. And umuntu ofuna uncedo akumelanga ukuthi umbone esekhala always. Uyambona nje ngezenzo ukuthi hayi lo muntu ufuna uncedo. And yinto esiyenziwe ngabantu beZimbabwe kwesikhathi eside, and no one has really stepped up.
Umnumzane Trump ukhulume izinto eziningi engathakazelwa ngabantu, kodwa abantu abaningi bayamsekela. Wena njengomuntu ovele eliphakathi kokunzima, uyavula emelana nalabo labantu abasekela umnumzane Trump abathi ukuba ngumongameli akudingi ukuqhakatheka kokuba yi-candidate eza kuba ngumuntu okhetha ukuthi ukhuluma kanjani?
Okay, lapho-ke ngibuye ngehlolane nabo ngoba ma ungumongameli kumele ube umuntu wabantu, umuntu okwazi ukukhuluma nabantu one, ngoba ma ukuleya position kumele ube kwazi ukuxazulula izindaba. Manje ma ungumuntu onginomlomo okushiyayo kuba nzima ukuthi uzixazulule izindaba. Kulapho nje kuphela engingazwani naye, but yena nje njengomuntu oseke waba kubhizimusi wabonisa ukuthi uyakwazi ukurana ibhizimusi, ngiyamsupporta.
Umnumzana Donald Sibanda ngusomabhizimusi oyisizalwane seZimbabwe sixoxela ekwele South Africa. Kulife Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana olwe Women's Round Table sixoxa ngodaba lomkhuhlane wemvukuzane yebele i-breast cancer. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukungaphathisi amazwe asacathulayo kwamazwe athuthukileyo sokudale udubo kwezempilakahle. Lokhu kuvezwe likolishi leStafford kucwaningo elilwethule namuhla. Ibutho leKedish YPKG lithi selizasondela duzane ledolobho leRaqqa elathunjwa ngamalwaye cacha awe-ISIS kodwa lokhu kuzacunula ilizwe leTurkey. Sokuvamile ukuba na inkokheli yamabandla aphikisayo ikhanye ilwela izikhundla mihla yonke ngesikhathi ilizwe leZimbabwe lithwele nzima ngokugugudeka komnotho okumangalisayo. Banengi abafuna ukuthi kube lenguquko elizweni. Bathi lokho kungenzakala nxa amabandla aphikisayo angabambana kungakenziwa ukhetho luka-2018. Kodwa lokho kukhanya kuphambaniswa ikulwela izikhundla kumbe ukubaleka kwabasekeli bawo ababona amabandla abo ebadonsela emnyameni. Kuvamile ukuba lokuxokozela kumabandla afana leZimbabwe People First, iPeople's Democratic Party, iMDCT, iMDC ekhokelwa umnumzana Washman Ncube, lamanye achiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Methuseli Moyo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First, elikhokelwa unkosikazi Joyce Mujuru. Lo mnumzana Bednigo Bebe unobhala obona ngenhlelo zebandla leMDCT. Umoyo usungula lingxoxo.
Abantu bengatsho njalo Gibbs, ngathi khona sokungumkhuba kumbe ngithi culture yabantu bezepolitika beZimbabwe, amaphathi wonke kusukela kwebusayo kusiya kwephikisayo ukuthi nje kube lokungathi singathi kungazwani. Kodwa ngabonanzilela ikakhulu emabandleni la abuthandi kahulumeni aphikisayo, akusikho ukuthi ikungazwani nje, yikuthi nje abantu sikhululekile emabandleni la ukuthi sikhulume imibono yethu noma uyakhuluma okwakhe, abanye sizakuthi kungazwani, kodwa hhayi kuyazwanwana.
Baba Pepe, ubona njani ngodaba lolu?
Uyazi mina nxa usithi wena kuthiwa kulokungazwani, mina nguzise isigibs. Ngoba ukungazwani kufanele kwaziwe yithi abanikazi bamabandla angikhona ukuthi sazi ukuthi hayi lapha sixabana lapha asivumelani la. Ungakhangela emaphathini la aphikisayo, kulalokhana esithi thina kule free speech, kule transparency izinto zenzakala wonke umuntu ekhona. Kodwa-ke i-free speech nala kulapho okwenzakala khona izinto transparent abantu bonke bekhona. Kulabanye abangaba lokukhonona thile ukuthi ngabe kube nje, ngoba lapho kulabantu abaningi khona Gibbs, akungeke kube le silence kumbe kube le one straight line ukuthi abantu bangikhona basebenza bacabanga ngendlela efana naye. Akuvela kwenzakali khonokho emhlabeni. So nje okuhluphayo ukuthi lina benews kakhulu lisuka bese lisenza ukuthi abanye abantu abalalela ama-radio bagcine besethuka bebona ngani kulento enkulu esisenzakala sokudilika iparty, ikanti-ke kwesinye isikhathi kuyabe kungalanto enjalo. Hhayi, ngibona ngani-ke ukungazinaneli kubona lina njengabantu abanozindaba ku-healthy, ngoba kuyakwenza ukuthi wonke umuntu ezwe ekhululekile ukukhuluma lokho akucabanga yabonani kungakhulisa ibandla lakhe.
Ye, okumele udinga amabandla akwenza la aphikisa ele ZANU-PF baba Moyo, ubona zani kuyini kwenza ukuthi abantu bagcine besithi ya liyasebenza sibili loba lingekho phakathi kukahulumente?
Abantu vele babona ukuthi siyasebenza, ngoba umsebenzi wokuqoqa siqoqela ukukhipha iZANU-PF ngo-2018 uphakalele sibile emabandleni wonke.
abantu ngasibizwa abakhala ngapho kakhulu bakhala ukuthi amabandla la ngabe ayabambana abe libumba elilodwa kumbe kube nendlela yokusebenzisana. Ngathi siyajabula njengamabandla aphikisayo ukuthi besikubonile khonokho inkokheli zethu omama umduli owakuthwanirayo wonke nje bebonakala bebonke bekhuluma bembela yonke emisebenzini benxusana nxabe le misebenzi abantu khaya kuyabajabulisa lokho njalo bayafisa ukuthi ngabe kuya phambili. Ngathi siyakufisa ukuthi ngabe kuya phambili kufika njalo.
Okuhluphayo bebhe kuyi okwenza ukuthi amabandla aphikisayo angabambisani ukuthi bayenze okungani kuyafanana nje loba nje ingqondo jiyana.
Mina-ke ngithi ukuthi kukhona engingakubeka sibili ngithi kade sekukhona okuhluphayo currently. Ngiyabe ngiqamba amanga ukuthi kona ngithi kukhona okuhluphayo ngoba engikubonayo ukuthi okwenzakalayo ngezenzo, okwenzakalayo ngenkulumo, ngibone ngani kutshengisa ukuthi kona akulanto ehluphayo ukuthi kona amabandla aphikisayo asebenze ndawonye. Kade engikwaziyo ukuhlupha kakhulu yikuthi nje abantu bezimbabwe abakazwisisi i-politics ngendlela okufanele bayizwise ngayo ngoba i-politics yikuthi-ke wonke umuntu okufanele ukuthi aphatheke ekubusweni kwakhe yilabo ababe ebakhethile ukuthi babuse. Njalo abantu ababusayo bonke babusa bekhethwe ngabantu yena lowo u-general public okhona. But okusuka kungihluphe mina kungikhathaze kakhulu ukuthi abantu kabakhangeli ukuthi bona bafanele baphatheke ekuthini basuse kumbe balungise udubo lweZimbabwe. Babona ngani kungaba le political party kube lama leaders ku political party ama leaders angikhona sokufuza ukuthi abe njengomuntu oqhatshiweyo komithisi ukuthi uzahamba komithisi ayisebenza engumanager ngoba indaba yompolitiki ibamba wonke umuntu jikelele ayibambi umuntu yedwa ayibambi i-political party. Okuqakathekile njengoba Zimbabwe ukuthi sifanele sibe kwazi ukuthi nxa sinohlupho esibone ngani ludalwe yigabe lezani PF asivumelini sonke ukuthi udale umgabe lezanu-PF. Singaqalisi ukukhangela ama-personalities ngoba singaqalisi ukukhangela ama-personalities sesibuyela egenini kamgabe ukuthi umgabe survives for 36 years esebenzisa ama-personalities. So kade sasibekeni ama-personalities phansi sibone ukuthi umuntu owadala ama-personalities siqale sidile naye simkhiphe. Uzabona ukuthi kuzaba lula khonokho elikukhulumayo ukuthi amabandla asebenze ndawonye lawo aza kubona sokulula ukuthi asebenze ndawonye ngoba okutshengisa ukuthi size sibone ukuthi kona kusetshenziswa ama-personalities. Sasica ukuthi kumgabe izanu ngumgabe la ngapha abantu sebakujayela ukuthi nxa kungathiwa i-LDC sokuthi i-LDC ngiswangirayo kumbe kuthi izimpiezi ngumthuzu. That is wrong.
Ye, uyakhuluma lapho bebhe baba moya ukuthi khonokhu ukuthi kusetshenziswa amabizo abantu uzokuthiwa-ke iZANU-PF ngamongameli Mgabe, kuzobuya iZimbabwe People First ngankosikazi Joyce Mjuru, kuzobuya konke nje nxa umuntu elebandla lakhe libizwa lo okhokhelayo. So kungaqedwa njani khonokhu?
Amabandla aphikisayo kumele sibalekele nathi amagodi ngama-mistake ayenzeka na emaphathini enzekabo ZANU-PF. Ngokuthina sokungathiwa umuntu ngumkhokheli ngiyokelibandla ngifice umkhokheli eselebandla eselamandla okwedlula ibandla lonke abantu bonke sokungathiwa uba yinkosi. Emabandleni aphikisayo lawa siyakuzama ukuthi sililise khonokho njengoba sethile igwebhe yikuthi into ngaba umkhuwa ibe yiculture. Abantu ungamtshela ngephathi uyalibuza ukuthi ukhokhelwa mbani kuthimakele qakathekisa umuntu okwedlula iphathi kumbe khonokho okumelwe yiphathi. Yinto esizama sihamba sesifundisa abantu ukuthi hhayi okuqakathekileyo yiphathi lokuthi iphathi imeleni ikwenzela ukuthi kungabi lo muntu othi le iphathi ngeyami lo umuntu ngiyamxotsha lo umuntu ngiyamenza so khona mihlala sebe sesaba kwanenzela kuzanu kunjani abantu abakuzanu phakathi abantu bayakusa bamesaba umgabeni bamesaba ukwedlula thina ekwabanye ababandla. Yikho-ke yibo abasebenza layo kumele bamkhuze kodwa bamesaba ubeyinkosi. So kumele kubiswe khonokho kupolitics ukuthi izinqumo zephathi, imithetho yephathi, isisekelo zephathi kube yikho kukhulu okudlula umkhokheli nabakhokheli bephathi.
Umnumzana Methuseli Moyo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First ubekhuluma endawonye lo. Mnumzana Abednego Bebe umabhalane ubona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDCT.
Ngolwesibili mhlaka 8 ngolwezi izizalwane zeLemelika ziyavota kukhetho seluvuse umhlonga okungakaze kubonakale. Bana leqiniso ukuthi uyalandela ukwenzakala ngalolu suku ngokulandela umsakazo weVoice of America.
Intatheli zindaba ze-VOA zizaba zisezigodlweni zabancintisayo umnumzana Donald Trump lonkosikazi Hillary Clinton ukulethulela ukuzabe kusenzakala. Ngalokho umsakazo we-Studio 7 uzalethulela okuzaba kusenzakala kuhlelo lwe-Live Talk oluzethulwa ekuseni ngesikhathi sika 5 kusiya ngo-6 ekuseni. Sizalethulela njalo okuyaba kusenzakala ebulenjini be-Facebook. Kuthi ngolwesithathu 9 lwezi umsakazo we-VOA Zimbabwe uzakuba lehola elilodwa kusukela ngo-10 ekuseni kusiya ku-11. Kuthi njalo ngalelo langa mhlaka 9 lwezi sizalethulela ezinye njalo indaba zokhetho kunhlelo zethu zansuku zonke kusukela ngo-7 kusiya ku-8 ntambama la kuhlelo lwe-Live Talk kusukusela ngo-8 kusiya ngo-9. Lalelani okuzaba kusenzakala emsakazweni we-Studio 7.
Sithulele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Phansi kohlelo lwe-Rewards for Justice ugatsha lweMelika ole-State Department luthi luza kupha loba ngubani ongaba lolwazi lokudinga ilunga lamala icatsha we-ASIL u-retired Al-Jaba odume ngelokuthi Abu Mohammed Al-Shimali imali. U-Al-Shimali isizalwane se-Saudi Arabia kodwa wadabuka kwele-Iraq ngomnyaka ka-1979. Wazakala njengelunga le-ISIL kusukela ngomnyaka ka-2005 eyayisazakala ngelokuthi Al-Qaeda in Iraq. Useqakathekile kakhulu kuhlelo lwamalwa icatsha la olokuthwala impahla kanye labantu abavela kwamanye amazwe bengena eSyria. Ngenyanga kampandula nyakenye ugatsha lwe-State Department lwafaka u-Al-Shimali kuluhlu lwabantu abadingakalayo ngokusebenzela i-ISIL. Lokhu lwaqala loluhlelo lwe-Rewards for Justice solubhadale imali edlula izigidi ezilikhulu $125 million ebantwini abafika phose ikhulu i-80 abaphathisa ngokupha ubufakazi bamalwa ecatsha emhlabeni jikelele.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Akulintshele bafana, iliphi leli qembu lalabo abagqoke ezimhlophe lokumnyama wathi ukhalithi ngamahlolanyama manje?
I-Highlander mdala, awuyazi?
Hawu, yilo le-Highlander mpuma le-Goli ngizwa bonke bekhuluma bethi kune-Highlander. Ngitsho nabaculi beZimbabwe abaningi bahlabela bethi Highlander, Highlander. Yini le-Highlander madoda? Asa, tu te vezi la comun, n-am șanse.
Duna malava nduksi malaxe hingoma ayihlabela kudala dala isaphila mpela ehaya abafana beqembu le Highlanders yasikamagebhula. Hayi lidlale kuhle bafana, lidlale kuhle lonyaka, siyayifuna ekhaya inkezo. Kusasa ku live talk selenye njalo ingoma ye Highlanders echisayo kulezi nsuku ehlanyayo eka sisa senkosi kuza Friday. Lingakhutha okwalamhlanje kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.